Mangwana nakanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 16, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Imi ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rinoona nezvedzidzo rayambira zvikoro zviri kukwidza mari yedzidzo kuti vasazochema kana hurumende yovatorera matano. Zvimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti gwara reupfumi riri kutorwa negurukota rezvemari pari zvino harisi kuratidza pundutso. Tichanzwawo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende iri kunzwisisa kuti pane zvikoro zvikuru zvemabhodhingi zviri kuwedzera mari zvichiti zvinoda kutenga chikafu sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira. Asi vayambira vari kunyanyokwidza kuti vasazochema kana hurumende yovatorera matano. Zvikoro zvakawanda munyika zviri kunyorera vabereki tsamba zvichiwedzera mari zvopa kuti vabereki vacheme-cheme vachiti naivo havasi kuwedzerwa mari kumabasa kwavo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata muzvinafundo Mavhima.
Pane zvikoro zvakati wedzerei mari, zvizhinji zvakawedzera nemhando inoita kuti zvikwanise kupa vana chikafu nezvimwe zvinodiwa pachikoro zvakakwana. Izvozvo hatina kupokana nazvo. Takati isu chikoro kuti chirambe chichienderera mberi chinotoda kuti chive nemari yakakwana. Hazvibatsiri kuti chiti chikoro rambai muchichaja mari yamakanga muchichaja mugore ra2018. Izvozvo zvose zvachinja zvinoita kuti vana vawane chikafu pachikoro. Saka sekretari wedu akatarisa maapplications aiitwa nezvikoro ekuti vakwidze. Ose maapplications ezvikoro zvakaita zvine tarukano uye zvisinganyanyi kuomera vabereki akaita kuti zvikoro zvikwidze nepamusoro pekutota kuti zvikoro zvirambe fambira mberi zvakanaka. Asi kune vamwe vanozonyanyisa kukwidza kwacho.
Ivavo vanoitwa sei?
Ivavo kana vari mumagovernment schools kana kuti maschools akaita semafaith-based, sekretari unopindira achiti aiwa hamungakwidzi zvakadai nekuti hurumende iri kukubatsiraiwo kumaticha nezvimwe zvakadaro, saka kukwidza kwacho kunofanira kuyereshei. But kune anonzi association ematrust schools.
Ko kune matrust schools zvinenge zvichifamba sei?
Ayo ndiwo maprivate schools. Kazhinji vanenge vakawirira nevabereki, kazhinji vanogara pasi nevabereki vanoisa vana ikoko, vowirirana kuti tokwidza kusvika pakati. Saka iyayo kana zvaakuzotaurwa munhau, mapepa kana generali pasocial media, zvinoonekwa kuti zvikoro izvozvo zvinenge zvichinge zvakwidza zvakanyanya. Asi kazhinji vanenge vane maagreement avo uye ministry even though ichipindira vanofanira kutanga kupindira e-competitiveness commission inozofanira kuenda ichiti izvi zvamaita izvi hazvisai chidzikisai kana kuti rivesai zvamanga maita. Saka mutemo wanga uripo kare nemutemo uchazovepo watakagadzira muparamendi unoti iyayo maprivate schools anofanira kucontroliwa necompetitiveness commissioner vabereki vanenge vachiona kuti zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka vanofanira kuti vaende commissioner itarisise nyaya dzacho kana zvazotorambisisa minisi zvino pese yapindira kugadzirisa nyaya dzakaita seizvozvo.
Muzvinafundo Paul Mazima vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti gwara reupfumi riri kutorwa negurukota rezvemari pari zvino harisi kuratidza pundutso. Vachitambara vanoti izvi zvapa kuti vanhu vashaye chivimbo nehurumende zvikuru panyaya yemari yemaRTGS dollars yairi kushandisa. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu zvekare weStudio 7 abata Dr. Chitambara.
Profesa Mtuli pawakapinda mugovernment vakauya ne austerity for prosperity vachiedza kuti vanga vachiita kuti zvinhu zvinge zvichigadzikana munyika yatingati macroeconomic stability, asi zvatiri kuona stability iyaya haisati yadzika midzi. Infact tiri kuona instability yakanyanyisisa pakuti zvinhu zvinoramba zvichikwira, zvinhu zvinoramba zvichiti netsei hazvisati zvazvinhu hasi kugadzikana. I think setarisiro yanga iina Minister of Finance Professor Mtuli. Makaonawo zvakare hapana chanyanya kushanduka in terms of mabatirwo anga achingoita mari. Muri kuona nyaya dzemoney supply growth, even International Monetary Fund yakatotaura kuti money supply growth yemuZimbabwe iri kunyanya kukurisisa zvisiri sustainable, nekuti kana growth yemari iri kukwira but economy iri kushrinka zvindo zvimwe zvinenge zvichikonzeresa inflation. Makaona on average per month mukubva muna January month supply growth yedu yanga ichikwira na about 80%, but economy yedu svondera kupera iro taka kwakaparirwa pre 2020 pre budget strategy paper irotaura kuti economy yedu ichadonha gore rino by -6.5%. Saka izvozvo zvinoita kuti pave nepressure yekuti zvinhu zvirambe zvichikwira. Saka in terms of my changes ngaakatarisirwa haasati anitika anogona kuita kuti zvinge zvichifamba negwara rakatisiya nezvariri kufamba naro pane nguva.
Asi izvi hazvinganzi here upfumi hausi kunyatsokwira nenyaya yekuti munyika mune nzara?
Ichokwadi ichocho, igoti remugore renzara and agriculture yedu inema kusafamba kwakanaka kwezvinhu maagriculture kunoafekta ikonomi yese. Saka think idambudziko iroro riripo raita kuti zvinhu zvinyanye kubva zvaderera. But chimwe chiri kuitika nyaya dzeconfidence, maona kuchinjwa kwaita mapolicies munguva shoma pupi pupi ichangopfuura. Within the last 6 months taexperienza machanges akawandisisa aita kuti vanhu vasagadzikani. There's a lot of policy inconsistency, a lot of policy instability. So izvozvo zvaafectawo zvakare confidence nekuunzwa kwaitwa Zimbabwe dollar. Zvinhu zvisati zvatigadzikanei kwakaita kuti zvinhu zvisamire zvakanaka.
Asi ivo vamutuli vanenge vari kutika gore rinouya vari kutarisira kuti zvinhu zvinogona kunge zvaanani zvokuti upfumi hwenyika hunenge huchiti kwirei.
Tandarisiro iyoyo, but tandarisiro iyoyo iri kudependa nekuti tinenge tawana mvura yakakwana yakanaka here. So far my weather forecast ari kutaura kuti tinongana kuwana below normal to normal rainfall. Saka takakwanisa kuwana normal rainfall zvinoita kuti agriculture inge ichisimudzirwa, uye zvinogona kuita kuti kukariba mvura itizare zvoita kuti electricity generation yedu iimprove. But angori maassumptions aripo, hatisati tane chokwadi chekuti tinowana mvura yakamira sei. But takasakwanisa kuwana mvura yakanaka then economy yedu inogona kuderera zvakare iro goro rinouya.
Dr. Prosper Chitambara vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Manguja pamwe chete negurukota rezvemari vamutuni nyuve vari muAmerica kumisangano inoitwa gore negore neInternational Monetary Fund pamwe chete neWorld Bank. Ngatidzwei hurukuro yavaita naMarvelous musanganya uye weStudio 7 uyo atanga nekuvabvunza zvaanotarisira kubva mumusangano iyi.
Sionoziva Zimbabwe member ye IMF and also member of the World Bank. So my annual meetings is the time when the management of the bank and the IMF will be presenting their work activities that they did during the year and also my programs now for the rest of the whole world in terms of financial development. So yes, my meeting is going to attend, and also that's not the time when we also meet other institutions. It's a good place to meet my other financial institutions. Like says Zimbabwe, so to my side meetings are very important to do with the Zimbabwe development strategies.
Vamangunjika parizvino vazhinji munyika vari kuchema nenyaya yebhondi. Pane urongwa here hwekuti zvichasanduka pamamiriro akaita mafambisirwo ari kuitwa nyaya dzemari munyika?
Handizi kuti vanenge vachiitwa chima nebhondi, ndafota kuti mange nyaya yemapuraisi anonge ari hai. Saka handizivi kuti mubvunza wako ndo kuti chii kuti vanenge vachiitwa nebhondi, haisi bhondi which is issue. Therefore, Chikumusha Chiripo Chizinji, we need to attend to my prices at Rungari High. And therefore, we need to stabilize the exchange rate, which is the deal, is a cause of my price increases.
Vamwevari kuchema chema vachiti ivo dai madzokera imi kuAmerican dollar kana kuti mari yekunze yekuAmerica nekuti inenge inobata huremu. Zvakamira sei pane nyaya iyo?
Sanata kuti haizi nyaya iyo chiripo nyaya yekuti izvo kuti maprice edu aite stabilize. Stability of my price is not a good thing in foreign currency. I think I am a US dollar in a good thing in a good thing in production. Zimbabwe is not productivity. We dream for the Sakawan as a group, a Kusan Sangan named Korosi, wheat, so import a Mafuta, a Kunjita Ubisanao, named Porta Mukaga. It's not a Sakasan to Hoshayo in Fogurapa, Nibuink as a production. So a currency is dependent on the productivity of a country and also confidence in either. So whether you are using US dollar, Zimbabwe dollar, and about any currency in the world, I still in Yasho. In Yasha, we need to work hard as a country and the main entrepreneurs to produce goods and services. If you are importing, how can you make your currency strong? It means that you need more foreign currency. So, we just need to ensure that we manage our production levels and we manage our confidence levels. Those are the two parameters that are influencing the currency in Zimbabwe.
Tiripanya yoyo ya mataura yekuti panodiwa kuti paive neconfidence. Zvii zvingaitwa zvamuri kuita imi as a governor kuti muone kuti izvi zviri kuitika?
Confidence in Zimbabwe is far wide and yudo zvakawanda. Chokutanga tofoka kuti nanzi unit of purpose. Forgotten social cohesion. It's like a teamwork. We need to have a very strong team in Zimbabwe. It's from the Kanaka. It's not a reason to my Zimbabwe and the Tarasan Supermachete, determined the players of Kanaka Toste, and at the same time, the Chita would minimize. I can just say a little bit of bad news in Zimbabwe is very important. We have every time we read the newspapers, the social media, it's all negative. So instead of producing or reinforcing negativity, we need to reinforce positivity in Zimbabwe. So at the end of the day, such things will be very important. So less of bad news is very important for increasing confidence. Disinformation, misinformation, those ones need to all be minimized.
Gavana veReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Manguja vari parunare muWashington DC naMarvelous Musanga Nyahuye. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. NewZimbabwe.com inoti bato reMDC rinotungamirirwa naNelson Chamisa raende satsamba zvechimbi chimbi kudare repamusoro redzimosva richiti rinoda kuti mapurisa mazhinji vari kungomira mira mberi kwemahofisi avo vabviswepo. Mudaily News mune nyaya inoti vashandi vatatu vereserve bank of Zimbabwe vanogona kusungwa mushure mokutadza kwavo kumira mberi kwekomiti yeparamende kwavakange vasveedzwa. MuNewsday mune nyaya pamusoro pemagweta ari kukurudzira Chief Justice Luke Malava kuti vabvise mutemo unoti mutungamiriri wenyika haaendeswe kumatare edzimhosva kana achinge apomerwa mhosva. Muchikamu chino chinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Chimenzo pano pa SA pano aba vari kuti povhu nani government organization vanongonyora chete nhau yekuti kodzero dzavanhu dziri kumbunyikiswa. Waiye vasinganyori kuti mota dzemapurisa dziriita sei dziri kupiswa, mapurisa ari kurohwa. Ivo kana vari mapurisa kana kuti vachidza basa rechipurisa, munhu akaresista arrest panoitwa inonzi maximum force. Ko vanhu vaprotesta murunyararo vapondwa, vakuwadzwa, vaurayiwa, vaisaka maximum force kuti zvionekwe zvisvike, zvionekwe kunzi we are serious nechinhu chedu. Zvino ndafara kunzi vabidi vachitaurawo kuti kwamahomed musa kune posta rakatonyorwa kunzi price inogona kutongochinja anytime usati wasvika uri patii. Vakomana anachamisa nabidi tiri mumashure menyu tiripo, ndokusaka takakuisai pamuri. Muri kuona kuti munangagwa anotaura kuti munongoukura muchingoukura tisichina sei tichingotonga tichingotonga kutosekwa kwatinenge tichiitwa. Vakomana chiitai plan B. Pulani B kana kutotora security iyo yaanenge achidada nayo because munangagwa nemukadzi wake haangambogoni kuti kunda isitese chinhu chingachiibvechi. You can promise that security iyoyo zvamungazovaitira kana chinhu chike chabvechi. Handi munozi muri maloya makadzi tatizeya kudzidza kwamakaita apa. Tiripo vakomana, tiri mumashure menyu tinokuteerai, tiri mumashure menyu tinokusapotai. Vakomana ka, zvinhu zvosvika panguva isingazoiti. Musangotaura chete kana kungoukura zvinotaura namunangagwa zvezviya. Take action vakomana, take action. Nguva ichiripo, hapachaiti zvinhu zvechikristu kana zvechidzimaya. Pakutobva kutodiwa plani yakasimba manje kuti chinhu chiite sei chibve nyika yaendere mberi. Chinhu chatingambovhinde humainini uku vakomana ka, ndatenda zvangu.
Mangwanani yakanaka Studio 7, vana mukoma wande. Ndaanchingoda ngotaurawo panyaya yezviri kuitika muZimbabwe. Tatambura vedu wei, ini ndiri muMozambique ndiri muBeira. Nyaya iri kuitika muZimbabwe haisiri nyaya kwayo. Dai mudhara abuda asiya chigaro, munangagwa ngaasiye chigaro, nokuti hazvichabatsiri zviri kuitika izvi.
Rugare, rugare, vabati veStudio 7. Ndokumbirisawo avo babawo vanonzi vamugwada, vamugwada. Inenika ndashaya kuti vanhu vezano havazvioni kuti ndo vari kuuraya nyika, havazvioni. Vamugwadika, taurayiwo semakazvara. Mukazvitibatei bichana. Mwetawo semakaberekaka kana denga munowana rakavhurika kune kwamuchazoenda. Ndatenda hangu.
Maswera eremba Studio 7 apo, maswera ere. Aya ndichizongotaura nyaya kuti munonga munopita uri panyaya yemavoice recorder avoice. Unokwanisa kuisa kana 4 or 5 basi kumbopinda. Panzoshanda chizanu zanera. Kana iri nguva inonga iite shoma munokwanisa kutoita kana 1 hour chaizvo. Simba rekuteerera dinaro kana kusvika muzi 45 minutes chaichero. Haya timboonei tiba kuteerera because vanotaura anhu apa tinotozwawo kuti pane ane muono unonga uri nani nani. Ndozoita uyoyo unozi pupa itogara pii azvichagwiri wezanu pf apo vatora nyaya yekutanzi vanhu vanogwira kudura vanhu vari kugunyee pasi chichiti vari kutaurawo izvekuti hanzi mapurisa vati vadina. Ende haukanganisai murume makambotaurirwa henyaya yekuzi mazanu pf ngaasataure baba. Muzanupi nguva yekutaura babhozi iwo anotaura kuzoti busy paanonge achinyatsa kusimbisana pachizanzana asi atambozwa munhu emdc echitaura zvinhu zvake zvaanonge azvina zvirai anongobudisa panonga pangaorosvika zvisvika kwete zvinhu sei. Saka akomana ezanupif anatogwiritwa ngaataure kuzaku zoti busy neheraldi nezvimwe kwete panapa nana mtuji nana yesi mabani ifungaza taweba kufuza azizu kutawala ndatenda angu jelzezi pambe nye kubata
kwa mwana nakana kastudio 7 muka sehiwa shamara kastudio 7 ne woseba tibiru kastudio 7 inize mufunzo wopa mfuro pe na wenetika u Zimbabwe nuwa hizo kujinzi kana kukandu kuno fone wa kustavu kama ila mesu nilu shitika Mzimbabwe kaka fana nane kunzi mapurisa kangaka kumba maofisi MDC kana kukandu kuno fone wa varimu rumende kana tuvarimu vanu tunga mira mapurisa zimwini zengu wanuko na kuwa kujinzi phone zao zanga zisinga davi kujiko nzero nezi zisinga davi kura kute vani nguwa jizi zao tu warikita uore warikita zunu sina kuna dosa kwa zisinga davi ni mafona hawa uye umwenye aeno nzi vani wano zunzi vani sungwa papira nguwa vani waka vura ya vani mapurisa ni mafonji waka vura ya vani vani zopuwa nguwa ya kunzano nusungwa kurelino uya aesi na wele kuti wawane muka na kutisa wano zunzi wano sungwa kurelino uya kutisa zinonzi kusunga muno zinoda kuti utanga wambeta zvekuchera muno kuti anga muno arikuita zvemaini vanotadza nekungosungwa izvi ndopane mubvunzo wangu chetewa
nini ndizini chigogo akangozvimirira vasingadi havo kutaura zita ravo kuti ndiani asi nyaya yavamunangagwa iyi yatinetsa iyi vamunangagwa vatototadza kutonga nyika iyi ngavangopawo vamwe iko zvino tinorwara hatigoni kana kuenda kunorapwa kuchipatara asi ivo vakagwara vanobuda muno munyika nokuti muno munyika hamuna mushonga hamuna madoctors isisu vacho vari kuti vanhu vakativhotera havasisinei neisuyo vachitaura zvokuti takavavhotera hatina mumbovavhotera isi nokuti vari kutidzungaidza baba vari kungorarama ivo nemhuri yavo isu tiri kufa izvozvizvi tiri kubudiswa muzvipatara tichinofira kudzimba nokuda kwokuti ivo havana kana hanya nesu ngavasiye baba ava ngavachitongosiya zvavo
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vakwikwidzi gumi nevaviri veDemocratic Party vari kutsvaga rutsigiro rwekupiwa mukana wekuzokwikwidza kuva mutungamiriri wenyika gore rinouya. Vachangopedza kuita gakava kana kuti debate mudunhu reOhio. Parunhare tina Dr. Chipot Endere vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts vange vakatarisa debate iri. Mangwanani Dr. Endere.
Mangwanani mwamukasi.
Zvadizvi maonei manzwei padebate raitwa iri?
Ndoona kunge nyaya yezveutano yehealthcare yadzoka iri front and center. Tanga takatarisira kuti kuda vachataura zveukraine neimpeachment zvakanyanyisa asi paimpeachment vazhinji vari kubvumirana kuti vanoda kuona impeachment ichiitika kunze kwamai Tulsi Gabbard ndovega vanga vachiti kuda impeachment inogona kusava yakanyanyisa kufadza maamericans ose asi taona kuti madhemocrats mazhinji ari kubvumirana nezveimpeachment havana kunyanyisa kurwisana navaBiden panyaya yezvemwanakomana wavo anonzi akapiwa choko muhomwe nevekuukraine iyoyo nyaya inenge isina kunyanyisa kudzikadzika kumadhemocrats asi nhau yezvehealthcare yaratidza kuti vese vari kuda kuti pave ne provision yekuti vanhu vese vawane kurapwa kuzere munyika yese asi vari pane kakusawirirana pakuti zvinofanira kubhadharwa sei vamwe vari kuti vaSanders navaWarren vanofanira kubuda pachena kuti vanhu veruzhinji maticha manesi nevamwe vakadaro daro ndo vachazenge vachibhadhara mari yakawanda kana zvichinge zvaitika zveuniversal health care.
Zvimwe zvavataridza kunge vanowirirana zvakaita sezvipi?
Vataridza kuwirirana panhau dzemabasa. Vese vari kupromisa kuti kuchazenge kuchiuya mabasa akawanda. Asi vamwe vari kutiona uye kuti kwava nemichina yakawanda wanda yakuita mabasa imboitwa nevanhu inogona kuzonetsa. Asi vari kubvumirana kuti vaya vane mari dzakawanda vari kumabhiriyoni vanofanira kuti vaabvise mari zhinji pamataxis. Sezvakaita ana Amazon nana Facebook nana Apple vanga vachiti vanofanira kubvisa chikamu chakati kuhurumende.
Kana makatarisa zvamanzwa nezvamaona, meseji yavo imeseji yasvika kuvanhu here?
Ndinoona sekunge vanga vachimhanya mberi havana kunyanyisa kuchinja. Mai Elizabeth Warren vaBernie Sanders navaJoe Biden ndivo vanyanyisa kuwana airtime zhinji. Ndiri kuona kunge meseji yavo inongoapila kune vaya vanga vachivafarira, but handione sekunge debate iri ravahwinisa vanhu vatsva. Patwitter nepamwe pasocial media vanhu vanga vachitaura kuti mudebate iri vanhu vari interested nezviri kuitika kuMidwest, but hazvina kurakidza kuti pane chido chekuti mavhotes evanhu vatema nevamwe vemakanda matema vange vachiincludwa mupolitics. Saka handione kunge vawana vanhu vatsva, asi kuti vanhu vachangodzokera vane vaya vanga vachivafarira kubvira nakubvira.
Munoona sekuti pane yabuda akamira mberi kwavamwe kupfuura vamwe here?
Ndinoona sekunge ivavo Mai Elizabeth Warren navaJoe Biden navaBernie Sanders ndo vari mberi. Handione sekunge vamwe vazhinji vanga vakangoti zii. Meya Pete vanhu vanga vachiti kuda vanogona kuenda mberi, but handione sekunge vazviratidza padebate sana.
Dr. Dendere, tinotenda zvikuru nemashoko amatibatsira nawo.
Aiwa, tinotenda imini kurama mchitipa mabasa.
Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts vanga vachitipa zvavaona nezvavanzwa padebate raitwa reDemocratic Party kuOhio. Chombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Michumbi makumi maviri nemisere yezvizvarwa zvekukinya zvakafa mutsaona yeEthiopian Airlines zvakaendeswa kumusha kuKenya nezuro. Ndege yeEthiopian Airlines yakadonha paJoni Addis Ababa muna Kurume ikauraya vanhu vese vakange varimo vanoita zana nemakumi mashanu nevanomwe. Kinya yakarasikirwa nezvizvarwa zvayo makumi matatu nevaviri mutsaona iyi. Sangano reUnited Nations rinoti hafu yevana vose muAfrica havana kunyoreswa panguva yekuzvarwa kwavo uye havana mapepa ekuzvarwa kwavo. Izvi zvinokonzera kuti vasawana batiro muzvinhu zvizhinji zvinosanganisa zveutano nezvedzidzo.
Mulegea na titiende na kusangalala chape otati titibenya na siko ipapa chamuno roera na ipapa
amuna kuneza na chikani changa hapa
chija empaka esi ngoe kurwisa na ii
chitambe chichitaka kureja chopazi ya na
chepaka kakamba ibake ngoe kupaya chompio ni kanga ibake iwe tikaipura kwa maisanga sai kanga ibake
ngai bake kambo kanona kutazvikuru kanobva kuna Freeman achibatsirwa na Macheso. Sezvo tasvika kumagumo ichirongwa chedu chanhasi, regai tibotarisa zvanga zviri munhau. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.